atinoti ma lines of credit in Zimbabwe anga mashoma akanga withdrawiwa nenyika dzakaita sana Britain nezimwe nyika dzakasiyana siyana. Asi chakakosha chatingada kuziva ndechekuti mari iyi inonzi ingava mari ingapinda direct makambani, zvingava zvinoreva izvokuti mari kana kuti ikapinda kuhurumende nepamiriro akaita zvunhu mazuva ano haizogone kunge ichigona kubhadhara mari iyoyo. Saka makambani anenge achinzi ari kuita mabhizimisi anokwanisa kuti agozodzora mari iwavo ndo vanotarisirwa kuti ndo vamwe vangagona kunge vachibhenefita kubva kumari iyoyo. Tinotarisira kuti vanoda kuisa mari munyika vave nealong term view nezvenyika yedu, nekuti kana vakatarisira kuti mangwana mari idzoke haingakwanisi kudzoka, inozodzoka mushure mekunge nyika yanaka.
Kana totarisa kudyidzana kweZimbabwe neBritain, chinhu chakaita seichichi chinoratidza chii?
Chinoratidza kuti pangangova nekuda kupombonoka kwekudyidzana kweZimbabwe neBritain. Tinoziva isusu mazuva apfuura, makore apfuura, ukama pakati peZimbabwe neBritain hwanga hwatonha chaizvo chaizvo. Asi zvaitika apa inogona kunge a positive gesture inotaridza kuti ukama hunogona kuimprova.
Vagwanyanya, tichakwanisa kudzorera mari dzose dziri kukweretwa idzi, zvikuru sei kana takatarisa zvikweredu zvatiinazvo zvatiri kutadza kubhadhara izvozvi?
Kana vanhu vachipa mari kuZimbabwe panguva ino, vanofanira kunge vane muono wemperi, nekuti kana munhu achipa mari kuZimbabwe asina muono iyoyo, achitarisira kuti mari inodzoka mangwana, haidzoki, kunze kwekuti kana mari yapiwa mune yatingati trade finance, yekungoti matengesa fodya nhasi season ichipera mari yodzoka. Asi kana muchichipa mari mune zvemabhizimisi, mune zvemanufacturing, mune zveproduction, mari iyoyo haitarisirwi kudzoka mangwana. Imari inotarisirwa kudzoka mushure mekunge nyika yatangawa kusumuka. Saka chakakosha ndechekuti vanhu vanenge vachipa mari vane a long term view nenyika ndo vanhu vari kuikwa panguva ino.
Vamwe vanoti deno nyika dzekunze idzi dzambomira kuita izvi, timboona kuti sarudzo ichaitwa ichatwa zvakanaka here, munoti chiinazvo?
Handingapinini ndikurudzire mashoko akadaro, nokuti kana nyika nguva yatiri inguva yerubatsiro, inguva inoda kuti nyika ipihwe rubatsiro, nokuti tikasiyiwa tisina rubatsiro tingagona kudonha kuwira mugomba rakakura chaizvo chaizvo. Zvobatsirani? Hapana. Asi zvinowedzera suffering. Sarudzo hongu ingauya zvayo, asi nhasi tadyeiko? Nhasi vana vanofanira kunge vachidya, nhasi vana vanofanira kunge vachiindirira kumberi neupenyu hwavo. Wow. Asi tiri kuti pane zvese zvatinenge tichiita ikoko, tichizama kuda kudya nekupunduka, tiri kuti isusu tinofanira kuita tine tarisiro, tisingangoise zvinhu tuwesti. Saka tiri kuti isusu panonzi apa pari kuwestwa mari, ngapagadziriswe. Panonzi apa mari iri haisi kushanda zvakanaka, ngapagadziriswe. Asi hazvirambidzi kuti nyika ipiwe rubatsiro nedzimwe nyika zvekuti tiri kuenda paelection. Asisi isusu tinofanira kunge tiri responsible people, asi tinodawo support.